Nengo zeparamende kubva kubato rinopikisa pamwe nemasangano anomirira vatori venhau varatidza kutsamwa kukuru nemaitiro avamushowe avo vakatadza kuuya kudare iri svondo rapera mushure mokunge vakokwa nekomiti yeparamende. Imwe nhengo yekomiti iyi uye vachimirira mabvuku vajames maridadi vemdct vati kuita kwavamushowe kuri kudzorera kumashure nyaya yekugadzirisa mitemo inombunyikidza vatapi venhau.
Chairman wekomiti vati minista vanokwanisa kuuya nekuda kwezvikonzero zvasina kutaura. Asi ini nhoo ndakazvimirira ndisina kumirira komiti semunhu wemuzimbabwe ndiri kunzwa kushushikana kuti minista vanofanira kunge vachiuya kukomiti kuti vazotaura, nokuti pane nhaurwa dzakawanda dzinofanira kutaurwa pamusoro penyaya dzekutepfenyurwa nekunyurwa kwemapepanhau.
Mukuru wesangano rinomirira nhepfenyuro dzemumatunhu reZimbabwe Association of Community Radio Stations Muzvare Vivian Marara vatiwo zvinoratidza kuti vamushowe havana chido chekusandura mutemo yekutapwa kwenhau munyika.
Inyaya inoshungurudza zvikurusa nokuti takatarisa kuti nyaya yemaalignment of laws yakatanga rini yava nenguva vazhinji kwazvo ichitaurika, and chimwe chinoshungurudza ndechekuti kana tichiteerera zvinoitwa neinterministerial committee iri responsible for the alignment process, Ministry of Information iministry isati yatombo proposa any legislation for alignment. Saka dai kwakuruti ministry yedu iri kukoshesani hurukuro iyi, dai nhasi tisina zvekare kuudzwa kunzi minista havasi kuuya, nekuti vhiki rapfuura takaudzwa zvekare kunzi minista vari kuuya, tikazoudzwa kuti aiwa zvapostponwa to this week. Saka nhasi zveshokwadi tauya takagadzirira, asi chinhu chinoshungurudza kuti zvekare minista havana kuuya.
Muzvare Koliwe Majamanyoni veMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vashorawo kuita kwavamushowe.
Zvatiri kuona nhasi hazvisi kunyanyotishamisa. Zvinongorwadza pakuti komiti iripo yezvino pakuona kuti minista havasina kuuya chepiri vari kuti chii. Zvatakatarisira ndezvokuti iyo parliamentary portfolio committee yedu iishuwe official position nekuita kweministri iyoyo kepiri, kuti tione kuti ivo vane plani here yokuti vangawane response kana kuti kutaudzana naminista kusiri kuti vauye kunoku, nekuti taona kuti havauyi.
Vatiwo komiti yeparamende iyi haifaniri kurega vamushowe vachiita madiro ajojina, uye inofanira kutora matanho akaoma kuti vamushowe vauye kudare iri. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vanaijo Nyamutumbu vati kunyange hazvo vasiri kufara nemaitiro avamushowe, vanoonawo sekuti komiti yeparamende iyi haisi kuita basa rayo nemazvo.
Parliamentary Portfolio Committee haisi kuzonyatsobatawo basa namazvo nokuda kwekuti ivo vane kodzero maringe nebumbiro remutemo kuti zvichinge zvadai vanokwanisa kutora matanho anoita iwo kuti minista vasavatore kunge ungori musangano nje.
Pavabvunzwa kuti vachaita sei navamushowe, sachigaro wekomiti iyi vaWilliam Dewa vati vamushowe vabatikana uye vanofanira kupiwa nguva. Hatina kukwanisa kutaura navamushowe kuti tinzwe kuti sei vari kutadza kuuya kuparamende. Kunyange hazvo mamwe mapazi ehurumende ari kuunza mabhiri kuparamende kuti mitemo iri pasi pavo isandurwe kuti ifambirane nebumbiro remutemo wenyika, bazi ravamushowe harina kana bhiri rarakaunza kudare kubva muna 2013 pakagadzwa bumbiro idzva. Vamushowe vange vachitarisirwa kutaura kuti mitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act, Broadcasting Services Act nemimwe ichasandurwa rini. Vamushowe vange vachitarisirwawo kusanangura kuti sei maresidence eCapitalk neNyaminyami ayo akapiwa kukambani yeKingstones ave kushandiswa nekambani yeZimpapers. Masangano anomirira vatori venhau azivisa kuti achaita musangano wechimbi chimbi kuti aronge kuti angaita sei navamushowe. Zvichakadai, komiti isvondo rinouya ichashanyira nhepfenyuro dzose ichiona kuti dziri kushanda sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.